Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvakaungana nezuro kwachiwara kwaGutu kumasvingo. Kunyaradzo yaambuya Chamisa, amai wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, avo vakashaya musi wa6 Chikunguru gore rino mushure mekurwara kwenguva pfupi pfupi. Ambuya Chamisa vakaberekwa musi wa15 Chikumi 1954. VaChamisa vakatenda zvikuru vanhu vakauya panyaradzo iyi vachirangarirawo mashoko aitaurwa namushakabvu.
Kandiro kanoenda kunobvaka. Ukapa rudo waturika. Ngwasha wangu wataura nyaya yegaro taurwa naamai. Kuti hapana chinhu chakanaka sokuitira munhu chakanaka. Waitira mumwe chakanaka wazviitirawo. Ndandakagara ndichava navatete vangu. Ndikati vatete munoona hama dzese dziri kuedza. Vakaitawo dambudziko ndinofanira kunotsika pamukova wavo. Saka chitsvambe cheleadership hachisi chokutamba nacho. Ndaratsvangira agara achitaura achiti uchamisa unoona kana uri kutungamirira vanhu. Usazvifunga iwewe. Ndosaka muchiona mukuru wedu tsvangira kusvika zuva rokuenda. Asi munhu anga ane basa nezvakawanda zvokuda kunokora kuba kana kuita maoko ane namo sevazhinji varipo. He lived an honest life.
Vakaudzawo vanhu kuti dzimwe hama dzavo sasekuru vavo dzakashungurudzwa nekuda kwehukama navo. VaChamisa vakaudzawo gungano iri kuti amai vavo vakatambura zvikuru kuti vakwanise kuvaendesa kuchikoro.
Apa tiri kuremekedza mutsembere akaita kuti basa rifambe. Hama dzamunoziva here kuti mai Nelson vakandiendesa kuchikoro nekutengesa madomasi nehuku. Vanhu vachiseka kuti hakuna kwaunoita wakamboona munhu anoendesa mwana kumisheni nehove.
VaChamisa vakatiwo kuungana kwakaita vanhu panyaradzo iyi munongedzo wekuti bato ravo richiri rakasimba zvikuru.
Vaifunga kuti vatipedza vakatora musangano. Havazive kuti iyi yepasi pemuti haibroki chechi. Haibroki iyi haibroki. Don't underestimate the commitment yevana veshanduko munyika muno. And I want to thank you Machinja. You are wonderful. Thank you.
Panyaya yavari kupomerwa nevamwe yekuti vangonyarara zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, VaChamisa vakapindura vachiti
vazhinji vari kuti konai Chamisa wakanyararirei. Ndakataurira vanhu ndikati kana uriwe unenge ane bhora chirega kuita zvidavado zvinoita kuti upunzike pabhora. Kana wakabata bhonzo usahukura. Regera vamwe vahukure wakaruma bhonzo nokuti paine bhonzo haihukuri. Tamba tamba chiyemungiso chakabata. Chero zvikaita sei munyika muno, the victory of the people is confirmed.
Vaitungamira urongwa hwenyaradzo iyi munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya.